nyango dzebato reNational People's Party dzabva kumatunhu ose enyika nhasi dzaungana paCity Sports Center muHarare padzapinda mumusangano weCongress yekutanga yebato iri kubva parakavambwa. Vachaura pamusangano uyu uyo wavasarudzwa kuve mutungamiriri weMPP kwemakore mashanu ari kutevera, amai mujuru vati zvakakosha kuti mapato anopikisana neZANU-PF abatane ose oita chirwirangwe musarudzo dzegore rinouya. Mashoko amai mujuru aya anouyawo apo vaimbove mutungamiriri wehurumende muhurumende yemubatanidzwa vaMorgan Tsvangirai vakabatana nemamwe mapato matanhatu mukupera kwesvondo vakaumba mubatanidzwa wemapato uri kudaidzwa kuti MDC Alliance. Vachipa mashoko avo ekukorokotedza amai mujuru nekuita kongiresi yavo kekutanga, vatsvangirai vati havasi kuona chikonzero chinoita kuti vasabatane namai mujuru vachizvinangwa zvemapato avo zvakafanana.
If we are agreed, this is the direction we are going to face as a country. Why don't we put these efforts together? Last weekend, but once we launched the MDC Alliance as a coalition of agreed parties. We believe in the Big Ten. We believe in the unity of Zimbabwe. And 2018 is the only opportunity for the democratic opposition in this country to win power and
power.
MPP is not our enemy.
The MPP has lost its assets.
ZANU is our enemy. Let me say, watunga mili anzira, hati anuto anzira. We hope as we move towards ensuring that we have a democratic direction in this country. I want to stay before your convention. The MDCT and the MDC Alliance are elite. Even if the discussions are not conclusive at the moment, that unity is work in progress. And I hope that we can all look forward to a new Zimbabwe and a new beginning. Zimbabwe woye! Zimbabwe woye!
Izvi zvatsinirwa nemutauriri wavo vaLuke Tamborinyoka.
Vatsvangirai vataura kuti vauya pano sasahwira vachitiwo NPP haisiri yati kurwisana nayo mune zvematongerwo enyika muno muZimbabwe, asi kuti NPP ichitisahwira wedu. Vativo pane kutaurirana, pane hurukuro dziri kuitika neNPP, vakati vari kutarisa kuti hurukuro idzi dzichapera manje manje. Vataurawo zvakare vakati urongwa hwematongerwo enyika hwataurwa naDr Mujuru hauna kunyanya kusiyana neurongwa hwatinoda kuti nyika itongwe nawo isu vekuMDC. Vakapedzisira vachiti aiwa makorokoto, tinofunga kuti patiri kuenda kuna 2018 tichabatana, vana veZimbabwe vachafara, tichava nekuita kandidheti imwe chete nomubatanidzwa mumwe chete nekushanda pamwe chete kuti tibvise ZANU-PF pachigaro. Vakativo muvengi wedu tese iZANU-PF, ndiyatikurwira kuti tibvise pachigaro.
Zvichakadai, amai mujuru vati bato ravo richashanda zvakasimba kuedza kuvandutsa upfumi hwenyika, kuona kuti mitemo yenyika yatevedzerwa, vechidiki vawana mabasa uye kuti Zimbabwe idzokere mugungano reCommonwealth. Vatiwo kana vakapinda mumasimba sebato, vachaona kuti vose vakaendesa upfumi hwenyika kunze kwenyika hwadzoswa pasina anosungwa. Vakati zvakare chirongwa chekugoverwa kwakaitwa veruzhinji minda hachisi kuzodzoserwa kumashure.
Hatidzorere minda, asi kuti tichagadziridza kune vane minda kuti ivape pundutso. The consequence, the sequence of correcting the agrarian mess will be audit, rationalize, compensate, title and capacitate. No one will be kicked out of their farms.
Zvichakadaro, vataura vakamirira bato rePeople's Democratic Party inotungamirirwa navatendai Biti, uye vari pachigaro webato iri, amai Lucia Mativenga, vati vafara zvikuru kuti MPP yasarudza mudzimai kuti atungamirire bato iri, vakakumikidza madzimai kuti abude nehuwandu hwavo kuti anonyoresa kuvhota mutsarudzo dzegore rinouya. Kongresi yeMPP yachambirawo bumbiro remitemo richange richisunga nhengo dzebato iri. Nhengo dzapinda musangano wekongresi iyi dzapawo masimba akawanda kuna amai Mujuru ekuita zvinhu zvavanoona kuti zvinoendesera mberi zvido zvebato ravo pamwe neveruzhinji munyika. VaJohn Mvundura pamwe navaSamuel Stephen Nkomo ndivo vasarudzwa kuve vatevedzeri vaamai Mujuru, kuchitiwo vaGift Nyandoro vasarudzwa kuva munyori mukuru mubato iri. Amai Marian Chombo ndivo vasarudzwa kuve sachigaro weboka remadzimai, uye vaLloyd Masia ndivo vasarudzwa kuve mutungamiri weboka revechidiki muNPP. Mushure mekusarudzwa kuti vatungamirire bato iri kwemakore mashanu ari kutevera, amai Mujuru vabva vadoma nhengo dzekomiti yepamusoro mubato ravo dzeNational Executive Committee. Vamwe vatungamiri vemamwe mapato vanga vari kupakongresi yeNPP iyi avo vakakokwa vanga vachisanganisirawo mutungamiriri webato reZapu vaDzumiso Dhabengwa, mutungamiriri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume, mutungamiriri webato reZunde vaFarai Mbira pamwe nemutungamiriri webato reDare vaGilbert Dzikiti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.